vakasunga kubite bridge ndonga kuswera nezuro ndobvanzo zvizuro zvaaichibva ikokoko kuuya kuno Harare ndobva vapomerwa mhosva yemutizo vainge vachipishedzera kuti vanhu vaite mhirizhonga muguta reHarare kana kuri kuti vakuru vakuru vesadhak havana kunge vachitaura nezvemazimbabwenzi saka vana muchichisi nemapurisa vari kuti izvo vafanda vakanyora pax mbunzi Twitter mangati gwaro rokuti Sadhiq kana isina kutaura nemazimbabwens maringe nezvakaitika musarudzo tichasangana nayo mumigwagwa yemuHarare saka hatisizochizirwa tisapiga Harare muna August ndozviri kunzi vakanyora pax hendro yavo vachiisa mumawhatsapp group ecc saka kuita kwavakaita ikuku hanzi izvo vaitishidzira vanhu kuti vazoita mhirizhonga muguta
saka kumatare nhasi zvafamba sei
saka nhasi vazomiswa padare rezimhosva pamberi pemutongi anonzi magistrate gufa vachipomerwa mhosva iyoyiyi saka nekuti tachida kuti vakwanise kuti vatongo vachibva panze tazoti isisu takuita zvokumboti timboita nyaya dzebail kana kuti nyaya kuti vangabvisa here chibatiso chekuti vazoitarisa kuti zvechokwadi vanogona kudii kuzodzoka kudare tabvumirana namuchichisi kuti nenyaya yekushayikwa kwenguva ngatichizviisai muzvinyorwa toita sekunyora saka tichaindisa magwaro edu tinenge tanyora mangwana mutongo uzotura mutongo wake wekuti vasivanda votongo vachibva kumba here kana kuti vombogara mutirongo izvozvo vaiti vachazoziita muchishanu vhiki rori neri nakota pasi 11
iwo mutemo wemunyika maringe nekupomerwa kwavari kuitwa uku unenge uchiti kudii
chokutanga ukatarisa zvari kunzi zvavakanyora zvacho hapana kana chinombotarisa kuti vaitishenzera vanhu kuti vaite mhirizhonga zvaitose saka mapurisa nana muchichizi vakuwedzera wedzera zvinhu zvisipo pane chava kuti chakanyorwa chacho saka chekutanga nechekutoti mhosva chaiyo handisi kutomboiona asi takuziva kuti chii pane vanhu vanenge vachiikuti vari kupokana nehurumende vana muchuchisi namapurisa avo vari kumbunyikidza vanhu vachingopomera chimhosva ichochi chekuti waka